mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 15 Gunyana 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi dzinoti Zimbabwe haingaiti sarudzo itsva pasati pagadziriswa zvinhu zvizhinji kusanganisa kucheneswa kwenharaunda inobvumirana nesarudzo dzakasununguka pamwe nekuvandidzwa kweimwe mitemo. Masangano anomirira vanoshanda nevanoshandisa mabhazi nemichovha anoti zviri kuitwa nemapurisa zvakanaka asi zvinofanirwa kuitwa zvisingakanganisi vari kuita basa ravo rekutakura vanhu nenzira yakanaka. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa muSouth Africa anokurudzira kuti South Africa itore mari nemabhizimisi evakuru veZANU-PF zviri muSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera sarudzo dzemuZimbabwe dzakashorwa nemasangano nenyika zhinji, dzimwe nyanzvi dzinoti pane basa zhinji rinofanirwa kuitwa kutanga nekupinza uremu muhofisi yemutungamiri wenyika. Reverend Dr. Kenneth Mtata vanoshanda nesangano reWorld Council of Churches vanoti sarudzo itsva hadzingaitwi iko zvino vachiti zvinotora nguva refu kugadzirisa nharaunda yakanakira kuti sarudzo dzejekerere dziitwe.
Honguva vahwande takabva musarudzo dzakashoropodzwa uye dzisina kugamuchirwa navashori vakasiyana-siyana. Mutungamiri wenyika ane nhamo yokugadzirisa chiremera chehofisi yake nokuti vazhinji mudunhu reSADC havana kugamuchira nenzira inomutsindo kugadzwa kwake pachigaro chapresident. Zvino kana utongi husina chiremera zvakadai hahudani upfumi. Zvino isu nenhamo yatinayo yezvikwereti zvisiri kubhadharwa nenguva, zita rinoda kuti richeneswe. Ndiyo nhamo yakatarisana neutungamiri hwenyika munguva ino yatiri. Basa ravo rekutanga nderokuti vangaita sei kuti vachenese zita. Zvino zita haricheni roga, rinoda richibatsigwa nevamwe vanenge vachitarisigwa kuti vane zita rakanaka. Saka iyoyo process yokugadzirisa mukurumbira nezita renyika kuitira kuti vanhu vagotanga kuona kuti chiremera chadzokera panzvimbo, ndiro dambudziko guru rakatarisana neutungamiri hwedu vahwande.
Zvino sokuona kwenyu Dr. Mtata, chii chingaitwa kuti nyaya iyi itwasanudzwe zvakare? Vanofanira kupinda munyaya iyi nokukurumidza kugadzirisa ndevapi uye chii chavanofanira kuita?
Vahwande, pane nzira dzakawanda dzekuchenesa musha. Asi nyaya iripo iko zvino ndeyokuti makakatanwa okuti masarudzo hadzina kufamba nenzira inoenderana nebumbiro remutemo weZimbabwe uyezve nedzimwe nzira dzakatarisirwa dzeSADC sokunyogwa kwakaitwa ripoti nevashori veSADC. Inyaya inoda kuti igadzigwe. VeSADC vanogona zvavo kuproposa kuti chii chingaitiwa, but vatungamiri vedu vokuZimbabwe chimwe chavaigona kuita kuvaka dare romusha, votsvaka vanhu vose vavanofunga kuti vane chimiro mumusha, koitiwa dare rokuti zofamba sei kuti titenderane process inotevera.
Dr. Mtata, munofungei pamusoro pekuti sarudzo dzidzokororwe zvakare?
Ndinoziva kuti ve opposition vanga vachida kuti hakuna chimwe chatinofanira kuita kunze kwe new election. But ndinofunga kuti election itsva inogona kunetsa kuita iko zvino, nokuti kuti tiite election tisina kutanga tagadzira nharaunda yatinotambira sarudzo hazvina zvazvinobatsira. Saka chinodiwa ndechokuti kana zvichibvira totanga kuvaka yatingati process yokugadzira nharaunda yemaelections anogona kuzoitiwa meno kuti kuda gore rimwe chete kana kuti makore maviri achisupervisiwa nesadak kana kuti navamwe vane chimiro vekunze. Asi pari zvino tambowana nzira yekuti tofamba sei tosechienda kumberi. Kana muchiri kurangarira vahwande, isu semakereke takamboidza kuti nenyaya yekuti nharaunda yatinotambira masarudzo haina kuchena, yaida kuti tigadzirise nharaunda iyi nezvimwe zvose zvakaikomberedza kwemakore manomwe kuitira kuti pasazova nezvipomerwa kana maelections oitiwa. Hatakakundikana nenyaya yekuti maonero aya akarambiwa. Asi iko zvino munhu wose unoona kuti kuramba chiita sarudzo nharaunda isina kunaka ibhasikiti ratizirai uku rinorupa uku rinorudunuka. Saka nyaya iripo ndeyekuti tofanira kugadzira nharaunda yatinotambira. Asi nyaya iripo ndeyekuti kuti tigadzire nharaunda iyoyo tinofanira kunge tine ukama hwakanaka mumusha. Saka hurumende inofanira kuti ikoke vanhu vose vainovona kuti vangatanga kuita conversation iyoyi. Tinoimba kuti parliament maybe ndiyo nzvimbo yokutanga ingagadzira conversation yacho, but what we will need is a broad-based conversation, a broad-based dialogue na vanhu vazhinji vanobatsira kuti process yedu tichienda mberi ive nechimiro chakanaka.
Avo vanga vari Reverend Dr. Kenneth Mtata, mukuru webazi Republic Witness and Diaconia kuWorld Council of Churches, uye vaimbova munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches vari parunhare kuGeneva kuSwitzerland neStudio 7. Mapurisa anoti akasunga vatyairi vemotikari vanoita zviuru zviviri mukati mezuva rekutanga chirongwa chekugadzirisa zvinhu mumigwagwa nekusunga vanotyaira vasina mvumo kana magwaro akakwana. Izvi zvinonzi zvakonzera kukwira kwemutengo wekukwira mabhazi, makombi nemichovha. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguraminga vanoti sangano ravo rine urombo kuti vanhu vakaiswa pakaoma nekushayikwa kwemakombi, asi vachiti sangano ravo rinokurudzira mapurisa kubvisa mumigwagwa motikari nevatyairi vasingakodzeri, vachiti asi izvi zvinofanirwa kuitwa nenzira isingaisi vanhu vanoshandisa makombi nemabhazi pakaoma.
Chakonzera kuti vanhu vakudhurisirwe michovha vachitakurwa kunana chitungiza $5 kunana wari pak madhola kwatambe ichiita $0.50 kunana mabhuku madhola $2 kwatambe ichiita madhola kunana dhama fouzi vanga yakwira $50 nemadhola $2 kwatambe ichiita madhola nekwese kumwe kwese nekune dzimwe nzvimbo mese munana gweri kwese uku nenyaya yeoperation inyaya yekuti hapasi kuzonyatsosarurwa vane mhosva, pari kuzongotorwa munhu wese. Saka mari dzakwira idzodzo, tine urombo kumacommitting public kuti ticharamba tichikurukura nemapurisa kuti nhubu chaidzo dzibatwe dziri idzo, mota dzine mapepa dzoshanda, vanhu vorega kutambudzika transport, vanhu vokwirira motokari dzavo mumarengi. Imiwo zvakare isusu maassociations totarisa kuti kana vanhu vachinge vanzi vakwirire mumarengi tachengetedzwa nemutemo nekuteedzera mutemo, torega kukwidza mafezi nekuti vanhu vakakwidzirwa mafezi vanotiza vanoenda kwavanowana marura anenge akachipa. Saka tiri kukumbira kuti titeedzere mutemo nekuti zviri kwese hatisi kuti mapurisa arege kutitarisa.
VaMaguraminga, chii chamuri kuona mushure mekusungwa kwedzimwe motikari dzinotakura vanhu uku, uye dambudziko riripo rakadini pari zvino?
zvakonzera kuti vanhu vakwire motokari dzisiridzo vanhu vabirwe nekuti motokari kunenge kusina. Saka iko zvinezvi tiri kutarisira kuti kukurukura kwatiri kuita nemapurisa zvinhu zvinodzokera kunomao. Operation yotageta kwayakafanira kunyatsotageta nenyaya zvakare yekusungwa kumadhiraivha mumarengi vachinzi matautas. Madhiraivhas vanhu vanenge vakagara vakatozorora, makondakta anenge akagara akazorora achitoverenga mari. Kune havaite tauting vanenge vakagara varenge vachingotutwa vachitorwa. Tiri kukumbirawo zvakare ipapo kuti vapuwe mukana wokusenza zvakadi, kusenza zvakanaka, nekuti vari kuita basa rakanaka chaizvo rekutakura vanhu. Hazvizoreva kuti vatyairi vedu nemakondaktazi vatakure vanhu vakatsamwa. Saka tinodo kuti vabatwewo zvakanaka, varege kutorwa sematautazi vachiendeswa kuchitokisi. Vachiitwa sei hatizi kuzvitarisira. Anenge adhonza mabhegi zvinoitwa zvinoitwa mumaringi mamwe, ndo zvatiri kutarisira kuti izvozvo izvo zvipere kwese kuna Nambare, kwese kuna na showground whatever kunotakurira vanhu, kunotakurirwa vanhu kungave kuBlawayo kana kuGweru kana kwaMutare. Vanhu voregera kutenzerwa mabhuku mabhegi avo munhu asaro dzemotokari yaanoda kukwira. Harassment kumadzimai, harassment kuvarume, kumadisabled, zvese tichitarisa kuti vanhu vedu vari kutakurirwa mune zvakanaka. Saka madrivers edu tinokumbira kuti apo home kana wekuti vange vari paworkplace yavo vachichengetedzwa vasanzi matautas. Ndo chinhu chatiri kukumbirisa zvikuru nekuti mazuva ose zvambei zvamira. Tiri kuona izvinezvi zvatanga futi. Tiri kukumbirawo kuti zvinhuizvo zvimire, madhiraivhas edu asiyiwe, awane mukana wekupfeka mayunifomu nemabheji mukati memaringi.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguraminga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa vaHerman Mashaba vanokurudzira kuti South Africa ibate nokutora mari nemabhizimisi evakuru veZANU-PF, mari yacho ichipiwa vanhu vemuZimbabwe. VaMashaba vanoti Zimbabwe haifanirwi kuregerwa ichitumira matambudziko nekukoniwa kwayo kuSouth Africa, vachiti panofanirwa kuitwa sarudzo itsva dzinotungamirwa nenyika nemasangano ari kunze kweZimbabwe. Tabata vanodzidzisa patsvane University of Technology muzvinafundo Ricky Mkonza kuti tinzwe maonero avo.
Mutungamiri webato reAction SA vaHerman Mashaba vari kuti ivo zvinhu zvevakuru veZANU-PF zvinosanganisira mari, dzimba, zvingava zvivakwa zvemabhizimusi zvinoda kuti zvitorwe zvipuwe kunyika. Nekuda kwekusatonga zvakanaka kwavari kuita kuZimbabwe, vari kudaro nekuti mari idzodzo nezvivakwa izvozvo zvizhinji zvazvo zvinhu zvinenge zvakatorwa zvisiri pamutemo zvichifanira kunge zviri zvenyika yeZimbabwe. Zvavari kutaura izvi inyaya inenge yakanaka nekuti inobva yadzivisa avo vane tsika yekutora mari vachida kuzoishandisa kune imwe nyika, vachitenga zvinhu zvavo ivo vachitora mari yenyika, vasavazive kuti pane zvinogona kuitika kana kuti zvinhu izvozvo nemari iyoyo zvinogona kungotorwa. Zvobva zvaita kuti vanhu vasatore mari yenyika zvisiri pamutemo.
Zvinogona kuitika here izvi Dr. Mkonza, uye chingazvitadzisa chii?
Ina handionese kuti zvinogona kuitika zvavari kutaura izvi nekuti tinoziva kuti bato ravo handiro bato riri kutonga. Bato riri kutonga muno muSouth Africa ibato reANC, and bato reANC rinenge rine ukama hwakanaka nebato reZANU-PF kuZimbabwe. Saka kuti zviri kutaurwa navaMashaba zvinge zvichiitika, ndinoona sekuti hazvingaitiki nekuda kwoukama huri pakati pemapato maviri aya nevatungamiri vavo.
Avo vange vari vanodzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mkonza vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvinogara kunzvimbo dzinogara dzakatarisana nematambudziko emafashanu nematundu mupengo vanoti vari kushushikana zvikuru nekurasikirwa kweupenyu kwakaitika kuLibya mushure memafashanu auraya zviuru nezviuru zvevanhu uye zvimwe zviuru nezviuru zvevanhu zvisingazikanwi kuti zviri kupi. Hurumende yeLibya yatara mazuva matatu ekuchema avo vakashayika mushure memafashanu ava. Muzvinafundo Gadziro Kwekwerere vanogara kudunhu reFlorida iro rinogara rakatarisana nedambudziko remafashanu vanoti nyika dzakaita seLibya neMorocco dzinokwanisa kudzidza zvakawanda kubva kune America iyo inopa dzidzo dzakawanda pamusoro penzira dzekuzvidzivirira kubva kumafashanu nezvimwe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 namuzvinafundo Gwekwerere nezvenyaya iyi.
Isu sebato rinotonga reZANU-PF hatinyanyi kubatikana nemashoko ari kutaugwa navo mashavo, nekuti mashoko ava haana udzamu, nekuti udzamu hwemashoko hunobva pakunge mashoko akazemberana nechokwadi. Chokwadi chinoonekwa nokuburiswa pachena noumbowo. Vamashava munhu anenge achida kumunza nguva nekwa vachinzi ataura, panenge pataurawo vamwe, panenge vachinzi pane mashoko anga achitaugwa. Zviriko pose panogarwa dare. Kune vanotaura zvine musoro, kune vanotaura zvisina musoro, kwoita mumwe wekuti kana vataura munhu wese unongonyarara wotarisa pasi. Ndo zvakaita vana vamashava.
Saka vamarapira munotii chaizvo pamusoro penyaya iyi?
Hakuna nyika ine mabhizimisi evanhu imomo badzi. Vana veZimbabwe vane mvumo tisingatarisi bato rekuti vanoenda chero kunyika ipi neipi yavanoda pasi pano vachindovhura mabhizimisi ikoko, vachindogadzirawo upfumi ikoko, vachidzosa kunyika yavo. Ndo zvapfumisa dzimwe nyika. Saka tinotokurudzira vana vose veZimbabwe kuti awana mukana wokuvhura bhizimisi kunze kweZimbabwe. Ngativhurei tidzose upfumi kumusha. Ndo zviri kuitawo dzimwe nyika dzichienda mberi. Tichirangarira vedu vese vari kudhaispora tichiti maswera sei, swerai zvakanaka, tinokutendai, nekuti ndivo vamwe vari kushanda vachipishaira vachitumira mari kumusha dzichibetsera kuvakwa nekuenda mberi kwenyika. Tinozviremekedza. Asi mashoko avamashava hatinyanyoda zvedu kupinda maari, nekuti kuti tipindure mashoko asina hukuru, asina udzamu, hatikwanisi. Tinongovatarisawo. Ndo vanhu vanoti pavanotaura padare munhu wese unongonyarara oita sokuti hapana wataura. Ndo zvimwe chete zvatichangovaitawo, nekuti hakuna chavataura chine musoro, chine kodzero yekupindukwa.
Vateereri tine urombo avo vange vari mutauriri weZANU-PF vaFarai Marapira vachitaura pamusoro pezvakataurwa nemutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa. Iko zvino tochienda kunyaya yatambotaura pamusoro payo yemafashanu akaitika kuMorocco nekuLibya.
Panyaya yemafashamu nezvimwira vanhu zvinoita nokuda kwedutu mupengo nedzimwe njodzi zvinoita sezvakaita kudengenyika kwenyika,
America inogadzirira sei matambudziko akadai semafashamu uyezve nekundengendeka kwenyika?
Kugadzirira kunoita America kunotangira pachenjedzo yatinoti pachirungu awareness. Vanenge vachitogara vaudza vagari venzvimbo dzicha batwa nenjodzi idzi zvokuita maringe nedisaster inenge ichavawira.
Kana pachiuya zvinhu zvakadai semafashamu, vanopa dzidziso ipi imo muno muAmerica ingadzidzwewo nedzimwe nyika pasi rose?
Toti kuchauya mafashamu, vanotogona kukuudzai kuti munzvimbo dzakati dzakaderera munofanira kuti mutotama yatinoti evacuation yai, mundogara panzvimbo dzakakwirira. Vagokuudzaiwo zvakare zvikwanisiro zvokutakura zvinokwanisirana senge mishonga, kana uri murwere anotora mishonga otakura zvakare zvekudya nemvura nezvekufuga kana zvekupfeka zvinodziya zvaunenge uchingokwanisa kutakura ipapo. Then zvitupa namamwe mapepa anoratidza kuti ndiwani, kana zvitupa zvechikoro, zvinhu zviri important zvokuti zvikasenge zvaenderwa nemvura hazvizofambi zvakanaka, wobuda nazvo. Zvekare kuAmerica kunenge kune vanhu vanofamba, kana kuri kuti mafashamu kune vaya manational guards neve waka dzidzira zvemvura vanenge vachitofamba nezvikepe zvidiki atinoti maswamp boats vachitonyurura vanhu kana kuti vachingoona kuti vanhu vamwe vane nharo vasingadi kubuda asi nharaunda yavo yaipa vanotovatora pamwe chete namapurisa namauto vototora vanhu ivavo.
Takatarisa kuti pane dambudziko rasangana neLibya neMorocco. Ndapi mazwi eshingiso amungavapewo semunhu wakambobva kutarisana nedambudziko remafashamu?
Tinozvitenda zvikuru kana kune vanhu vari kufunga kuenda kuMorocco nokuLibya kunobatsira vabiya vedu vawirwa nedambudziko. Tinongoti varangarirwewo panguva ino yakadai vabudewo vari vapenyu.
Avo vanga vari muzvinafundo gadziro kwekwerere vari parunare kuFlorida muno muAmerica naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday zvuru nezvuru zvezvizvarwa zveZimbabwe zvakasaina gwaro rekuendesa kusangano reSADC zvichikurudzira kuti paitwe musangano wechimbi-chimbi zvichitevera sarudzo dzinonzi dzakanga dzisina kuitwa nenzira yakanaka. MuNewsday makare umwe murume akarambidzwa kukwikwidza kuva nhengo yeZANU-PF inomirira Chipinge South vaRobert Nyemudzo. Vachamiswa mberi kwevatongi veZANU-PF kuti vatsanangure mhosva yavari kupomerwa yekukurudzira vanhu kuvhotera mamwe mapato inozivikanwa nerekuti bhora musango. MuNewZimbabwe.com bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoyambira kuti nyika yakatarisana nenguva yakaoma. Izvi zvinotevera kusungwa kwevatungamiri vebato iri vatatu mukati memasvondo maviri. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ini ndoona sekuti nyaya yekuroorwa kwevana vadiki haingaperi, nokuti vanhu vekwaMarange ndo vane tsika iyoyo yekuroora vana vadiki, sezvo vakavhotera iye ED wavo vakati ED pay. Handioni sekuti nyaya iyi ingapera. Kutovhotera ED vakatoitira kuti nyaya yavo yekuroora vana vadiki varambe vachiindirira nayo mberi, because vari kutoitira kutoti vasatosungwa kana nokuti hapana zvangazovasunga ivo vakavhotera ED. Makaona kuti nhamba yavo yavo yakakura sei vanhu vekwaMarange. Ndo vane tsika iyoyo yokuroodza vana vadiki vachinyeperana kuchechi kwavo uko. Saka handioni sekuti tsika iyoyo ingapera, because naivo president vanogozvikurudzira.
Makadii mhuri yeStudio 7, mhuri yose yeZimbabwe makateerera. Ndiamai mwe vari kutaura kuSouth Africa. Ndoda kungotaura pamusoro paamai Chigumba, kuti amai Chigumba zvakatiitira maererano nesarudzo zvinhu zvinonyadzisa, zvinhu zvinodzikisira vakadzi pasi. Hakusina vanhu vachazovimba nevanhukadzi, nokuti vane vachiona kunge vanhukadzi tiri very cheap pakutengwa kuti tingotevedza zvine zvichidiwa. Mangwana hakunazve vanhu vachazofarira kuti vanhukadzi vave vanobata kana zvigaro chaizvo, kana kuti vave vanomiririra. Vane vakungoti vakadzi havana kuvimbika nokuda kwezvakaiti zvinenge zvichiitika kubudikidza naamai Chigumba zvavari kutiitira pamavhoti apa. Zvinhu zvisina kumira mushe, zvinhu zvakatibata.
Studio 7, makadii Studio 7, muri sei? Isuwo tiri kutongochema vedu wevanhu vaMwari kuti dai Mwari atibatsirawo, dai Mwari apindirewo mukati menyika yedu yeZimbabwe. Isuwo tiri kuno mukati menyika yeSouth Africa hatina kana kutombosunu kana rugara hatina. Tinotonzwa kutobatikana chiri kuti ufambe. Aiwa, vamunangagwa dai vaita vanzwawo kuchema kwevanhu mukati menyika, hapana kana ari kumbovada. Izvezvizvo pavakati izvo free education ndoipi? Vana zvikoro zvakangoti zvichingovhurwa, hakuna kana itenderwa kupinda pagedhi, ndo free education yavaitaura here? Tiri kuchema vana veZimbabwe. Demonstration yoida kuitwa dai kangoitwa, vanhu vakasadhaki katibatsirawo, tanetanazvo izvo.
Makadi iko Studio 7. Ini ndinoti amuna kagwa zvapindawo pachigaro. Kubvanga vachitonga. Vatisirawo mabhuku masikuru. Masikuru haana mabhuku ba matextbook. Vabereki tanzwa nekutenga tega matextbook. Toenda zvekumagetsi zvakati wani magetsi achaendi. Zvine zvatakapedza kuvhota makaona kuti ngoma ndiyo ndiyo. Magetsi ari kungoenda. Mvura ngeuyo every day. Zvioneke mutsauko kuti tiri kutowns na kuti tiri kumusha pamunangagwawoye.
Mashoko anotevera anotarisa pamire hurumende yeAmerica panyaya yezvekushanduka kwemamiriro ekunze. Chipanga mazano chemutungamiri wenyika yeAmerica panyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze vaJohn Kerry vanoti panyika makumi maviri dzine dambudziko rinokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze, gumi nenomwe dzacho dziri muAfrica. VaKerry vakataura mashoko aya pamusangano wainge wakanangana nezvemamiriro ekunze kana kuti Africa Climate Summit 2023 wakaitirwa kuNairobi, Kenya. Vakatiwo zvakakosha kuti nyika makumi maviri idzi dzitore matano ekuzadzikisa zviga zvechimwe chibvumirano chinonzi Paris Agreement. VaKerry vakatiwo chibvumirano cheParis Agreement chinokurudzira kuti nyika dzose dzive dziine mikana yakaenzana, asi vanoti nekuda kweurombo dzimwe nyika hadzikwanisi kuzadzikisa zviga zvekuderedza matambudziko anokonzerwa nekusamira zvakanaka kwemamiriro ekunze. VaKerry vanoti mumazuva gumi nemasere ega ega pane chirongwa chemari inosvika biriyoni imwe chete chinoitwa kunzvimbo dzakasiyana siyana pasi rino chakanangana nenyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze. Vanoti zvakakosha kuti nyika dzepasi rino dzigare dzakagadzirira kurwisa matambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. VaKerry vanotiwo mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakaparura chirongwa chinonzi President's Emergency Program for Adaptation kana kuti Prepare. Vanoti chinangwa chavo ndechekubatsira vanhu vanosvika zviuru mamiriyoni mashanu kana kuti 500 million vari muAfrica nenzira dzekuti vakwanise kurwisa dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze. VaKerry vanoti America ichapa imwe mari inosvika mamiriyoni makumi maviri kana kuti 20 million kuchirongwa chinonzi African Adaption Initiative for the Food Security Accelerator, icho chichabatsira vanhu vari mumabhizimisi ekurima. Imwe mari inosvika mamiriyoni gumi ichaendeswa kuchirongwa chinonzi the Climate Resilient Adaption Finance and Technology Transfer Facility. Mari iyi ichashandiswa kugadzira matura mamwe anotonhora kuitira kuti chikafu chigare kwenguva yakareba. VaKerry vanoti kukwanisa kunzwisisa nyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze nekutora matano kuzvigadzirisa zvinobatsira kuti vanhu vawane mabasa nekupawo kuti vasarasikirwe neupenyu. Vanotiwo mazambuko anovakwa iko zvino anobatsira kudzivirira urombo nekuderedza matambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze mune ramangwana. VaKerry vanoti Africa kazhinji ndiyo inosangana nematambudziko akanyanya nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze. Nekudaro vanoti zvakakosha kuti nyika dzepasi rino dzibatsire nyika dzemuAfrica panguva ino kuitira kuti dzikwanise kupunyuka mumatambudziko ekushanduka kwemamiriro ekunze. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yezvekushanduka kwemamiriro ekunze. Uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera tongotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dzimwe nyanzvi dzinoti Zimbabwe haingachisarudzo itsva pasati pagadziriswa zvinhu zvizhinji kusanganisira nharaunda inobvumirana nesarudzo dzakasununguka. Masangano anomirira vanoshanda nevanoshandisa mabhazi nemichovha anoti zviri kuitwa nemapurisa zvakanaka, asi zvinofanirwa kuitwa zvisingakanganisi vari kuita basa ravo zvakanaka. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa muSouth Africa anokurudzira kuti South Africa itore mari nemabhizimisi evakuru veZANU-PF zviri muSouth Africa, mari yacho ichipiwa kuvanhu vemuZimbabwe. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.